Mashoko aya ataurwa nemwe mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko nemabasa ekutefenyura vaNY Mutambudzi pamusangano wezvekutefenyura wezuva rimwe wange wakarongwa nesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter. VaMutambudzi vatiwo nefenyuro dzemumatunhu kana kuti macommunity radio stations dzinokwanisawo kuwanawo rutsigiro urwu, asi hurumende inofanira kutanga yaruongorora nekuti hapana masangano ekunze anongobatsira pasina chinangwa.
Which emanates from 300 years of slavery, 100 years of colonialism, and is still fighting neocolonialism right now. We realize that we don't have the means. And because of that, we accept that foreigners can still come. You can still get foreigners to get you, give you money. But at least subject to approval by the government of Zimbabwe.
Vatiwo hurumende inoda chose kuti nefenyuro dzematunhu dzipiwe maresinesi, asi vati panofanira kuva newirirano yekuti ndivanani vanokwanisa kuva nenefenyuro idzi. Izvi zvisati zvaitika, vedzi nefenyuro dzematunhu vapinda musangano wanhasi vatambira mashoko ehurumende, asi vati havasi kufara nenyaya yekuti hurumende inoda kutanga yaongorora masangano kana vanhu vekunze vanenge vachida kupa rubatsiro kudzinefenyuro dzemuno. Mukuru wekumakomo community radio station yekwamutare Evidence Chenjerai audza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka kana ongororo iri kunzi inodiwa kuitwa nehurumende ikaitwa zvakajeka.
Izvi zvinenge zvinofadza hazvo, but mazira tinoita hurumende panokwanisa kunge paine zvavataurira izvozvo, zvichaita kuti mari dzichinge dzauya dzinokwanisa kunge dzichizouya dzine atinoti maconditions are attached to them.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira nefenyuro dzemumatunhu reZimbabwe Association of Community Radio Stations vakudzai kwangware vanoti havaoni chikonzero chekuti hurumende iongorore rubatsiro runoenda kudzinefenyuro, sezvo rwaka kufanana nerumwe rubatsiro runopinda munyika ruchibatsira kunyaya dzebudiriro.
Chatinonetsika nacho ndechekuti vanotarisa nyaya dzachona idzodzo kuti kune donation iri kuuya iri kubva kuAmerica, iri kubva kuSouth Africa, iri kubva kupi, vanozvitarisa vakasununguka here? Vane pfungwa yaya kuti toda kuti nyika yedu ibudirire, kana kuti vanozvitarisa vane pfungwa dzematongo enyika dzekuti isu sevachikutonga hatikanganiswa kutonga kwedu? Toda kuti zvinhu izvo zvitarisiwe neidea kana kuti neurongwa kana nedonzvo rokuti nyika yeZimbabwe indire mberi ibudirire.
Anoona nezvekufambisa kwemabasa ekutefenyura Misa Zimbabwe Koliwe Majama anoti nyaya yekuti hurumende ichagara pasi ichiongorora kuti mari dzese dzinenge dzichiuya kuzobatsira vedzinefenyuro inosuwisa. Atiwo panofanira kuumbwa homwe inopinda mari iyi, uyewo poumbwa komiti yakazvimirira inenge ichiongorora mafambisirwo emari sezvinoitika kunyika dzakaita seSouth Africa.
Saka zvinototishungurudza kuti tinyatsonzwisisa kuti kana zvichinzi pachada kuti hurumende igare pasi ichitarisa mari dzese dzinenge dzichipinda, vanenge vachitarisa vachibva kupi? Nekuti vanhu vakawanda vanounza mari yokusapota media kana kuti nditi macommunity radio vanhu vagara vari kufanda hurumende muparlament muzvipatara. Saka zvinotinetsei ipapo.
Vapinda musangano wanhasi varatidza kusafara nekuti hurumende haina hanya yekupa nefenyuro dzemumatunhu maresinesi pamwe nekuvandudza mitemo yezvekutefenyura nekutapa nhau munyika, asi vamutambudzi vati bazi ravo rine chido chose chekuita izvi, uye vati vakamirira zvichabuda muongoro yakaitwa neIndependent Media Panel of Inquiry kuitira kuti igotanga kugadzirisa mitemo iyi kuti ienderane nebumbiro idzva remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.